Nasi zuva reChristmas tabatanidza nehama neshamwari. Mukoma wangu nemhuri yake vauya tiri kungobika. Huku dzedu dzatajaira dzekuZimbabwe nedzimwe dzatakazozivawo tava muno tichidya tichitamba marekodi.
Mune zvamakaitawo here kune vari kumusha?
Vari kumusha takangomhanya-mhanya kutsvagawo magrocery kubva kuSouth Africa, kutumira mari nesenditu nezvakangosangana-sanganawo kuti ivo vawanewo kana yekuti vatengewo madrinks. Vafarewo tifare pamwe chete musi weChristmas tichipemberera kuzvarwa kwaJesu.
Vamwe vaimhanya-mhanya vachigadzirira kuenda kumusha kuti vange vaine hama neshamwari pazuva rezororo reKrisimusi. Imi sei makafunga kuitambira henyu kuEngland?
Takatotambira kuEngland nokuti takada kutarisa bhajeti rachona rekuti isu tobva kuno toenda kuZimbabwe tozochigadzirira Christmas zve tiri kuZimbabwe kuti tifare pamwe chete nevamwe. Takaona kuti hazvibudi mari yachaikwani, saka zviri nani kuti sigare kuno. Vari kuZimbabwewo tongopemberera navowo tichingovatumirawo zvimari zvokuti vakwanisewo kutenga one or two things vafarewo nesu sekufara kwatiri kuita tiri kunoku.
Asi munonzwa sei kunge muchipembera zuva reChristmas musiri muZimbabwe?
Izvo zvakaoma uye hazvijairiki. Ndinotarisa kuti ndave kunoku kuUK kuda kwemakore kuda anosvika kana 20. Asi gore negore unenge uchingoshuvira kuti dai wanga watambawo Christmas nevamwe ivo vacho vachiri vapenyu. Unenge uchingoshuvira kuti dai manga maonana. Even kana wakanzwa kana kuti vamwe vakanga vane mutambo wavanenge vachiita, unenge uchingozwawo kuti ndingadaiwo ndiripo ndakafarawo nevamwe. Tinenge tichingotarisa every year kuti kuda zvakanakawo kumusha rimwe gore tarongedzawo toenda tonogara pamwe chete nevamwe.
Mataura nyaya yekubika nekugadzirira zvii zvamuri kubika?
Kuno tinenge tichingosanganisa ka nokuti hatinenge tichida kudyira zvekuno asi tichida kurangarira futi zvekuZimbabwe. Saka ndikatarisa iko zvino tine dharikuni ndiro ratamukira kuisa muoveni zvinoenderanawo nematradition ekuno. Asi chinhu chatisingasotesi Christmas yega yega, huku yedu yechibhoyi yatinoti hard chicken inenge ichingovapo nezvikanganwa hama hatizvireki, ndizvo zvatinoita mastata.
Kosadza.
Nesadza rezviyo. Zvese zvatinenge tawana zvekumusha tinenge tichiti musi weChristmas tofanira kuti tizvidyewo vana vachifara vachidyawo zvikanganwa hama vanozvidyawo sere kunyange vakazvarirwa kuno.
Kosadza rezviyo vanorigona here vana iri?
Vatojaira wakatovapa rewaiti vanondoshayiwa kuti zvadii. Kore rebrown vanitoriti chocolate sadza.